chipikoichi chiri kuitika hacho asi kutambira izvi zvakadai zvazvitambiri icho zvinotorwadza zvinorwadza kuti sondo nesondo zvichingochinja ivo vanhu vatinotakura vacho mihoro yavo yakangomira panzvimbo imwe chete saka vanenge vatoona isu tinenge tikuvakanganisira patai tichichinjawo mari dzatoti mafezi dzaunoshandisa kukwira michovha yedu zvokuti zvakatomira munyika muno
saka matochinja here mari dzinoripirwa nevanofamba nemichovha
pari zvino handinisaka nehumbowo hwakakwana hwekuti zvatochinja here asi tinotavira kudaro nekuti kuchinja kwaitika pese apa kwaitika masenzi mashoma asi rwendo runo ndinoona kukwidza kwacho kwakwira pane dhora chairo rebhondi raisai pamusoro ipapa saka zvokuti kutokwidzawo kuchaitira papapa ndotarisira kuti pakati pedhora nema60 cents achange achiwedzerwa pane yatinoti mafeezi agara aripo
tiri kuonawo kuti rwendo runo vakwidzawo mitengo vachitarisa distance kuri kuendeswa mafuta zvinokanganisawo zvakadii urongwa hwenyu imi sekutakura kwamunoita vanhu
ndingangoti pari zvino ndiko kutanga kunyatsoona kuti zvakadaro zvinoitwa zvekunzi mafuta osiyana pakuti taundi netaundi voita mutengo wayo ndokutanga kwazvo kuzviona papepa zvichibva kuvamiririri vehurumende kuti ndo chimiro chiripo kuti taundi netaundi voita mutengo wayo yemafuta kuti kapinda mutaundi ine mutengo wavo taundi ine mutengo wayo zvekuti kana kuti tikati taundi iro toripinda tochichinja kuti kwatinoita mari kutakura vanhu pano kubva pano kuenda apa yakuchinja nekuti mafuta achinja nekuti dhorobha iri rasiyana nekwatabva tikukazvechiomera veruzhinji zvakanyanya zvekuti kufamba kwacho vanhu vachatoomerwa apa vana vechikoro vatakutasatikumasvodha anotevera vanenge vachidzokera kuzvikoro saka vese vachaomerwa vabereki vachaomerwa kuti vadzosere vana vavo kuzvikoro
sangano renyu rinongotarisa motokari dzinenge dzichifamba mukati meHarare chete here kana kuti munobatawo kunze kweHarare kana muchibata kunze kweHarare ndedzipi nzvimbo dzamunee muchienda
sangano redu rinobata hongu vatakurwa vanotakurwa mumadhorobha zvakafanana neHarare yacho iyoyo saka greta Harare yacho tinozopuwa yatinotidzokera pachirungu radius yaunoti 150 kilometers radius ndiyedu iyoyoyo saka tine vamwe vedu vano makombi anotobata kunana murehwa vamwe vachitosvika nekunana mutoko kwese ikokoko nenzvimbo dziri mudhuze zvakaita sana marondera ana bhindura nzvimbo idzo dzese tinobata.